muzvare kupeva udza vatori venhau muHarare nhasi kuti vakatambira tsamba svondo rapera yakatumirwa nemutauriri weparamende vajacob mudhenda vachivazivisa kuti havasisiri nhengo yeparamende vatiwo mumwe akadzingwa muparamende ndama inomvula muguni vanga vari nhengo yebato ravo yeproportional representation yanga ichimirira bulawayo metropolitan muparamende muzvare kupe vati izvo zviri kuvashamisa sezvo vachiti vakange vanyorera tsamba vamudhenda vachivazivisa kuti pave nemapoka maviri ebato ravo zvichitevera kuzivisa kwavakaita mwedzi wapera kuti bato ravo remdct rakatsemuka nepakati vatiwo vamonzora vasisiri nhengo yebato ravo zvichitevera kuzivisa kwavakaita komisheni inoona nezvesarudzo kuti bato ravo richakwikwidza musarudzo dzemabi elections richishandisa zita rekuti mdc alliance
takanyora tsamba pamwe chete monzora ichinyora tsamba ini ichinyora tsamba yangu tsamba yandakanyorera spika ndeyekuti weduwei tiregezei tiite fanika zvakaitwa muna 2005 nekutoti inini ndiri munhukadzi asingadi kushungurudza vanhu saka ndakati ngavatiye takadaro patispiti akatora tsamba yemonzora akaregedza yangu akanyora tsamba ikati isusu tatorekolwa inini naonarebu nomvula mvumu izvozvo hazvipo pamutemo zvakaita naspika nekuti hapana munhu anorekolwa akagara mumba make spika asina kugara mupalamendi
asi mutauriri wemdct yavamonzora vawitness dhuve vati muzvare kupe vadzingwa muparamende nekuti havachamirire zvido zvebato ravo vachiti muzvare kupe vakazvidzinga vega mubato ravo mushure mekunge vazivisa kuti vave mutungamiri werimwe boka remdct
chokwadi iri zere vanoriziva vadzingwa muparamendi iyoyi yavanga vapinda under mdct asi mavhotsi anga ahwiniwa negungano remdc alliance
asi imwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika muzvare sivongile mugijima vati vamonzora vasisiri nhengo yemdct kana pachitevedzerwa zviri mubumbiro remitemo rebato iri
ndizvozvo zvichienderana nebumbiro remutemo wavo saka vamonzora pachokwadi havazisiri mimemba yemdct nokuti vaakuzviti ivo imemba yemdc alliance asi kualliance kwacho kwavanga vachiti vari hapana pavakambovhoterwa kuva mune zvinzvimbo zveikoko asi nokuti tine matare edzimhosva akamonyororwa kana kuenda kukoti munongonzi aiwa ndizvozvo zvavataura nokuti imemba nokuti mdc irimo mualliance
muzvare kupe vati havasi kufara kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi negurukota rezvemari vamutuli ncuve vakapa boka ravamonzora mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika anenge awana zvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana zvemavhoti musarudzo pasi pemutemo wepolitical parties finance act muzvare kupe vati nyaya dzose dziri mbiri idzi dzave kumatare edzimhosva asi vadhuve vati zvese zviri kutaurwa namuzvare kupe izvi ndezvekuda kububunya mari chete kwete kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika zvichakadaro muzvare kupe vati vanyorera masangano akawanda pasi rose kusanganisira munyori mukuru weunited nations vaantonio guterres nemasangano emuno anomirira kodzero dzemadzimai vachiti zvakaitwa navamudhenda zvekuvadzinga muparamende iro dare reparamende riri pazororo pamwe nekunyimwa kwavakaitwa mari iyi zvinoratidza kutsikirirwa kwavanoti kuri kuitwa madzimai munyika vamudhenda vati tigozovafonera asi vazenge vasisadare nharembozha yavo hatina kukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwewo divi ravo panyaya yemari iyi asi vaziyambi vakamboudza studio 7 kuti sehurumende vanongotevedzera zviri pamutemo vachiti havapindire mumakakatanwo emapato ezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.